Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 6th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are looking at Zimbabwe's preliminary delimitation report, which was tabled in Parliament today. The report was prepared by Zimbabwe Electoral Commission ahead of this year's harmonized elections. The report indicates that the parliamentary seats will remain at 210. Some constituencies have been merged with others due to the low number of voters. ZEC also reported that there are more registered voters now than there were during 2018 general elections in some areas. An ad hoc delimitation parliamentary committee has been set up to steer the debate on the report presented to President Emmerson Mnangagwa last week. Some opposition parties say they will discuss the report with their experts, ask ZEC to explain how it drew the new boundaries, and then come up with decisions for mapping the way forward. Indications are that they may reject the report, resulting in the use of old boundaries. Others say it will be impossible to discuss the report as ZANU-PF has the majority in Parliament. The ad hoc committee is expected to present its findings to Parliament next Friday. Full Parliament will debate the report on January 17 and 18 before adopting it or rejecting it. So this is what is going on regarding this story, and we'll be giving you a full view of what happened today, and also we'll be having some experts telling us exactly what they think about this new move that has been taking up. And we also have some guests with us today who will be weighing in on some of the events that are happening. Section 161 of the Zimbabwe Constitution stipulates that once every 10 years on a date or within a period fixed by the Commission so as to fall as soon as possible after a population census, the Zimbabwe Electoral Commission must conduct a delimitation of the electoral boundaries into which Zimbabwe is to be divided. The last delimitation was conducted in 2008 and resulted in the drawing of 210 House of Assembly constituencies, 60 senatorial constituencies, and 1,958 local authority wards. So this is what we will be talking about today. Nasi tiri kutarisa zvange zvichiitika muParamende iyo yadoma komiti ine nhengo gumi nenhatu ichaongorora gwaro rekutanga rekugurwa kwematunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti preliminary delimitation report. Komiti iyi iri kutungamirwa nevakakokerwa nenhengo dzezanu-PF muParamende vapupuraito garepi, uye inonzi ine nhengo dzezanu-PF dzakawanda. Gwaro iri richaturwa muParamende musi wa 8 ndira uye rozozeyewa neParamende musi wa 17 nemusi wa 18 ndira. Imwe nengo ye parliamentary committee yekufambiswa kweurongwa hwekuongorora gwaro iri vaDexter Nduna vanotaura pamusoro pebasa ripamberi pavo naGodwin Mangunjwa weStudio 7. Tichange tiri kukupai zvanga zviri kutaurwa navanduna avo vanova mumwe weavo vari muad hoc committee ichawanikwa iyo ichiongorora kuti zvichange zviri kufamba sei, vachange vachitipawo pfungwa dzavo kuti vari kuona sei uyezve kuti vachatambira gwaro irere kana kuti kwete. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Tinoda kutenda Parliament nekuva nevimbo mandiri nemuvanhu vemucheguti kuti inditore indise mudelimitation ad hoc committee iyo iye zvekuti inzwere nyaya yekuti tione kuti ingagadziriswa sei nyaya yedimitation yaitwa tishande here nedimitation report iripo iye zvino yaisiwa nezek kana kuti tishande nedimitation yakare yakaitwa 2008 asi paripo panyaya dzese dzidzo tinenge tichizotarisa constitution section 161 na section 160 kuti tione kuti zvese zviri muconstitution izvozvo zvagadziriswa here tichinyatsozvinzwira chaizvo chaizvo kozoti kana tichitarisa maact eparliament hakuna imwe act inobvumidzwa kuti itsikirire imwe act tinenge tichida kuti tione kuti commission zvayaiita maringe nekuisa delimitation kumawards zvinobvumidzwa here kana kuti ibasa remalocal authority local board kana kuti basa rapresident nezvakadaro saka tinenge tichida kuona kuti hakuna imwe act yatsikirira imwe act kana pachirungu inonzi subsidiary legislation should not transgress on the existing legislation saka ndo zvezvimwe zvatinenge tichitarisa kozoti kana tichinge tatarisa tanzwira zvese izvozvo chii chatinoda kuita tinoda kuti tione kuti maelection aitiwa 2023 saka mubvunzo unenge uri wekuti oitiwa here nedelimitation yaitiwa iko zvino kana kuti yoitwa nedelimitation yakaitwa 2008
avo vanga vari vadexter nduna mumwe wecommittee yedelimitation committee vachitaura naGodwin Mangunjwa Godwin ataurawo navatendai biti veCitizens Coalition for Change vanoti vava kumbonoonzvera gwaro reparliamentary delimitation report iri vasati vapa pfungwa dzavo
tanga tine concern yekuti ma terms of reference e committee yasetwa neparliament anga ari clear ari pachena so that our channel senza vosenza vachidzira kuti vari kusenza nema terms of reference akati so iyoyo concern ya addresswa chechipiri ndechekuti tatambira reporti zvatatambira reporti takunoigara pasi nemazvikokota edu tonyatsai ongorora so that we come up with a party position ma concerns yedu ma concerns kuti section 161 yaka comply wa here ma constituents akafanana here hapana here gerrymandering here hapana here ku create ma constituents asikafane ku exist data racho riku support here report e but ma answers you at chawana chaita analysis ye report e saka chaita party position chaongorora nyanzvi dzedu dzaongorora reporti
kuti kati iyo composition ye committee ye parliament iri kutungamira basa iri maiona wose
hatina kunyanyofara because taona vanhu vezano vakawandisa but for us now nepatasvika zvinhu zvinezvedata inini kana makanditarisa ndiri munhu mutema ndakashata so even mukaisa vanhu 2 million vezano PF they can't call me a white person because this is a data driven process so we're going to look at the data and the data will answer the questions that are posed by section 161 of the constitution
pane matanho amunokwanisa kutora here kuramba ripoti kana mukange musa kufara nezviri muripoti
tinoda kusvika ikoko tikada kusvika ikoko takuita kuti tichada kuramba ripoti hatida kuboxwa ipapo chatiri kuda kuongorora kuti mune munyu heromu mune mafuta heromu zvabikwa mushe here zvichienderana nemutemo handidzi kana zvisina kubikwa mushe we take a position kana zvakabikwa mushe we take a position kana zvimwe pekuti pamwe paka zvakanaka pamwe hazvina kunaka we make recommendations kuti zvakachata zvigadzirwe
vatendai biti vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vachitaura naGodwin Mangunjwa weStudio 7. Now let's take a short break and we'll be right back after this.
Nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Thank you there for a perspective on this issue. We are joined by our guest, Honorable Poprae Togarepi of Zanu PF, and we were waiting for Honorable Prosper Museami of Citizens Coalition for Change, but we cannot get through to him. So we are going to be turning over to Mr. Tawanda Jokora of the CCC. But I will start with Honorable Poprae Togarepi of Zanu PF. Tinokuchingamidzai pachirongwa chedu vaTogarepi. Tinoona nasi pane gwaro raturwa muparamende, asi pane kunyunyuta kune vamwewo vari kuti ivo nhengo dzebato renyu dzakati wandei dziri pakomiti iyi iri kunge ichiongorora delimitation report iyi. Imi munoti chii?
Tatambira gwaro chokutanga ndechokuti tambira gwaro report ye Zimbabwe Electoral Commission zvinofanirwa kuitwa pamutemo kuti president vanofanira kuisisa kuparamende kuti igoridzeya igoti kana yapedza kudzeya igodzosera kuna president sefamba neprocesi yacho kwakadaro. Zviri zvekuwanda kwememba yedu yezanu PF yavanhu vakawanda vari mukomiti yacho, asi tangi kuchinja zvinotaurwa namastanding rules and orders yedu nekuti tasvika pakuongorora ripoti yezeki. Mapesendeji edu anoenderana nekuhwina kwatakaita maelections 2018, saka tinongotevedzera izvozvo kuti komiti yatiinayo ine vanhu vangani, yani pio zine vanhu vangani vanofanira kunge varipo, political party inoina vanhu vanganiwo muparamendi, ndo zvinoreflectwa kuvanhu vayo vaichakontributa kukomiti iyoyo. Saka hapana zvatakambogadzira zvinyuwani, takangotevedzera zvatinoita kumakomiti tinosvika inava vari kukomplena vanotozviziva. Saka kuwanda kwedu haisi mhosva yedu, kuwanda kwedu kugena kwatakaita maelections 2018 ndokunoreflectwa makomiti ose anosvika muparamendi.
Please stay on the line. I will now turn over to Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. You just heard what Honorable Poprae Togarepi was saying. What's your comment regarding that?
And with regards to the delimitation report that has been, that is now out, as you know, it's a highly technical document, and our members of parliament and our technical team are looking at it, and there will be an official comment. So whatever I'm going to discuss here is not official. It's something that I'm taking from what I've read on a personal level on the report, and also what I've been seeing where Zimbabweans have been having this discussion. As you know, from the previous delimitation and from what is happening now, from what you have been hearing people talking on social media, the NPF always takes advantage of the delimitation process to try and, have an advantage in an election, and also to disadvantage other electoral players, in the election. For example, everyone is complaining that Zanu PF did not, or ZECA did not consult, extensively as it should do, and there was no education in terms of making, people aware of what they're supposed to do. And most importantly, the issue of the numbers, which comes to consultation and transparency on the whole process. We have been asking and asking and asking for the voters' roll or for the numbers, to be published, especially the voters' roll, so that people can see for themselves what are the actual numbers, because the delimitation process is based on the number of people that are registered in a certain constituent, and they are threshold in those constituents that will end up, making the number of constituents. We, for example, a constituent must have an average of 27,000 registered voters with a maximum of maybe 33,000 and a minimum of 21,000. And there is a 20% variance that people have been complaining and talking about on social media. All those numbers were never really set down and agreed by all the people. But what it points out to now is that ZANU-PF or ZEC, you know, both ZEC and ZANU-PF, according to us, according to people, is the same thing. What then ZEC does is they will be able to move certain people or a number of people from a constituency to another constituency. I'll talk about Highfield because I grew up in Highfield, born and bred in Highfield. Right now, what we are seeing from that report is that we have Highfield West and Highfield East. One of those constituents is going to be completely collapsed in. So instead of having two constituencies in Highfield, we have one constituent. And this ZANU-PF ZEC does it deliberately because they know that they do not stand a chance against CCC in the urban areas. So they move people from there and reduce the number of constituencies in the cities. And then you also look at small cities like Marondera, Ramaswingo, and others. You see people being gerrymandered, you know, moved from the urban areas to constituencies that are in nearby rural areas. That they do, again, to make sure that CCC end up, or opposition parties end up winning less urban centers or urban constituencies, where they know, obviously, that they do not win.
Uh-huh.
So all these are issues that need to be set down for and that people discuss and, you know, we agree before the upcoming election.
Yeah, mambo bata makadaro tuenda kunawa togarepi honorable. Murugu nzuguwa shuguta orwanawa jokora, the Citizens Coalition for Change, vaneji nyunyu tozwa waliku wanikwa yo vachiti baturenyu rezano PF, rinogo na ongeraka shanda nezi yeki kuitra uti, ivo vata kwanise kuwa nikwa vachizo kunda maguta. Imi munoti chineja waliku taorezu.
Ini mazira angu ndo kuti ZEC yaka sezinoreva mtemo yaka saura na iwanu wose kana kuti it consulted all the stakeholders including ZANU-PF, including CCC, including all other political parties. Sasa kuti ZANU-PF ne ZEC kini chimwe chete ayoma ingane zana kiro na gudo. Kuti kana muna chinge ya imefungwa kana utachi funga kuti election ino uya takatakake chikiwa ino sanga kukugazira kuti wani muzo chigamu chila na njira ime ya kasiana ya chinge shaiti kaka ground kaka hivyo bandi hivyo kukuenda hivyo zanu pia hivyo kukua kuti report ya ichikuwa pasebo na ashiku parliament kuchaye nga hivyo yongo go taura kana paine zvatinofunga kuti zvinoda kugadziriswa zvigogadziriswa nekuti iri preliminary report saka tichaiongorora hatingagoni kuti yakanakirei pane zvakaitwa zviri mutemo sezvinotaurwa ne 161 section 161 here yakazviteedzera zvese here kana taiongorora tinokwanisa kutaurawo kunaka kweripoti yacho kana kuti patinofunga kuti pagadziriswe iyi ripoti yauya kwatiri zvandingati muchirungu subject situation where because it's a preliminary report saka zvokutanga tatendekana tendekana kuti ndiani wakakonzera kudai ha ichi kuziva kwedu seconstitution yedu independent yezec is unquestionable. To ask it to any other political player, are we serious to politics in Zimbabwe? Saka, shukukajia kuti, kana shako, maeleke njawe ya tukajua, kese tu mingu wakati, haa, zeke haivoti, wano vota wa niwa tunota oriana na wo, kumushwa uku. Kwa wame njiwa chinda kundu kambena, nechitu chinda wo. Saka, nyaye report, parishi notinga shineta, regai tiongorori, kwa wame wose wacha ongorora. Anga ama civil society ingawa ichusa maparlamentari enzi ya e public document wanu ngala tari report siko tuta wapa mchoro payo taa no ziwa wejirimu report
when Okay, thank you so much. Regaitende kunava jokora. Manzwa, honorable. Togare pe wari kuti, zvimwe zvamuri kutaura aiwa. Ndezve mugodzi, matsuro. Uyezve muri kuedza kuti muzoti kana zvinhu zvisina kufamba zvakanaka muzoti pakadai pakadai. Pari zvino vari kuti ngatimbotarisai gwaro iri. Tozoziya pamberi. Imi munoti chii?
Aiwa muri kuzviona kuti vatogare pi vari kuhwanda nemumwe hapana chavatombotaura vangotaura politics maissues chaiwo andareiza ese hapana kana imwe yavada kuswedera padhuze navo nayo nyaya yevoters roll vanozviziva kuti ZEC inonyima vanhu voters roll ikodzero yevanhu ikodzero yemwana wese weZimbabwe ikodzero yemapato anenge achi it's a part ajita take part in the election kuti anga achipiwa voters roll paine nguva woriona riri editable kwete kuti nongopiwa chidocument takangonzwai tongonzi chiutoonai haitoti vanhu and havana kutaura nezvazvo nyaya yatataura yekuti vari kuenda kumataund kumaruva vachibvisa vanhu ikoko zvinove zvitori against mutemo we wenyika vanhu vanofanira kuvhota vari pamwe chete pane maissues to do with communities and ethnicity that vanhu verudzi rumwe chete vanofanira kunge vachinovhota vari pamwe chete vanhu vemumaruva vanofanira kuvhota vari kumaruva vanhu vemumadhorobha vanofanira kuvhota vari kumadhorobha but ukatarisa masvingo masvingo iri kudamburwa damburwa vanhu vemudhorobha vemumasvingo vanobviswa chimwe chipenga voendeswa kumaruzevha kwainoziva ZANU-PF kuti inorova vanhu inotyisidzira vanhu inoshandisa masabhuku inoshandisa machief kuti vanhu ivavo vanovavhotera havatovhoterwi chavanozongoita kugona kuba chete zvavanotaura zvekuti zanu zvinotaurwa nevanhu kuti ZANU-PF inohwina kumaruzevha haitohwini chero kumaruzevha kwacho vanongoshandisa masabhuku vanongoshandisa machief nevanhu variko saka ndozvavari kuita izvozvo votora vanhu vari mutaundi vaya vovaisa kumaruzevha mutaundi muyamuyama vanoziva kuti vachamisa vanovazvambaradza seri neseri vanobva vasiya mine maconstituents mashoma vanhu voiswa muko maconstituents vowandira kui kumaruzevha pavanoziva kuti vanokwanisa kuba havana kutaura nezvazvo izvozvo ngavapindure ipapo
Batei makadaro tichadzoka tichidzoka tichienda kuna vatogare pi but before we go to our listeners and also come back to your guests please let's take a short break
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
For those that are just joining us, we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we're also live on VOA Zimbabwe on YouTube. We are now back, and thanks for watching Live Talk tonight. It is time to hear from our valid callers, the stakeholders of the show. But before we go there, we are going to give an opportunity to Honorable Togare P. Kutiva Pindure, Shwataurwa Nava Jokura Varkuti Aiwa, Vatogare P. Varku Wanda. Nechimwinwe pane zvandiri kuvhunza saka regai tinzwe kubva kwamuri honorable
thank you so much in fact the member is talking about the voters roll what is what you have done or what should you do after going through the report the member has got members of parliament who are part of this ad hoc committee who are going to debate the report on the 17th and 18th of this month. These are the issues they can raise with the ZEC. They can raise in the report that Parliament is going to prepare and send the judge and present the President for onward processing. It is not the duty of Janusz. We believe that he's doing his job independently, and we are very keen to know what JT has done, because the report just came to us today. So we don't want to be blamed or to be here to answer for that. It's not my business, it's not my, the business of my political party.
Uh-huh.
Which area they dominate, and we only have the historical part, 2018 election results, we beat them, including Chamisa Wacho, Anita Ora, Takato Mujga, Kumbakwake, Tachuara, Taka Mujga Ichu, Kupamitia, Kamnanga, Bawaka Mujga Iku. Taka Ina, Diyano Mouna, Diyano Mesa Poti Aram, is a human, Kama, Nukiti Kiloto, and everything. The same people you are, like I said, almost, you are into many ways, men, but it's a pity, you are a major, it's a chambaraz, but I am not saying that I go, Nayaki, Nayopano, Inayakuti, say, report Yahuya, that you won't go away. You are one and I'm a one hour ago, Aza, my issues are, you should be one and I'm a one hour ago, Aza, that page, I check a report. Then the Parliament, my members are 19. They will debate the same report. We will debate the same report. The other political parties, independent, will depend to debate this report. That is the particular recommendation. In any way, our you make sure this is a debate where we feel things must be corrected. This is a preliminary report, but it will be looked at in that context. The politics, we are just talking about elections. We are only looking for a vehicle that is going to create a fair environment for the 2023 election.
Thank you so much, Honorable Puprai Togarepi of ZANU-PF. Let me now go to Mr. Joe Kora of CCC to wrap up as we wait to see if we can have a caller come in. Mr. Joe Kora, your last word.
I know Honorable Togarapi Barbuta or Zek. Everyone knows that Zek is not independent. And we have submitted reports. We have asked and asked for the independence of Zek. Everyone knows that Zek is full of Vanavema ZANU-PF, Vanavema Chief, Vanavema Minister, Masoja, Nechi. Because there's nothing independent about Zek. And I totally agree with him. The report has been brought in. Our members of parliament and technical people are going to sit down and analyze it and obviously publish whatever or make an official report. So what I'm discussing here is not official. I'm just saying from what the public is saying. And lastly, I just want to urge Zimbabwean citizens everywhere, you know, that the only way we are going to get around this, you've heard what I've said in terms of what ZANU-PF is trying to do in the upcoming elections. The only way we can get out of this is for everyone to go and register to vote and then turn out in numbers to vote for the person who is going to bring real change to Zimbabwe, Advocate Nelson Chami.
Thank you so much there, Mr. Tawanda Joe Kora of the Citizens Coalition for Change. I'm not sure if we still have Honorable Togarepi, if you're still on the line. You can please give us your parting words in short before we wind down the program.
In short, Zimbabwe Constitution. Inotipa mukana, stakeholders, zvirikuitwa nezeki, kuti tiongorore, tipuwe mukana wokuongorora ripoti yavaita, nezvavakatibvunza, kuti ndo zvavakazoisa here
mukana.
Kana tapedza tikatora position yedu, tinoibudisa pachena.
Sorry, Honorable, I have to cut you off there. Honorable, sorry, we don't have any extra time. Thank you so much to Honorable Togarepi of ZANU-PF and Tawanda Joe Kora of the Citizens Coalition for Change. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners. Be sure to tune in again next week. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night and a great weekend, Zimbabwe.